Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 25 mbudzi 2022. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Zvazvinoreva ndezvekuti varayiridzi vachange vasina mari inokwana gore rinouya, vachange vasiri kutambira 540 US yavanogara vachichemera, vachange vachingoramba vachinetsa vachiti hatisikwanisa kuenda kubasa. Vanhu ngavatarisire kuti masitraiki achatotanga muna January nenyaya yekuti vanhu vanenge vaine nzara. Chepiri chichaitika ndechekuti vana vedu vanenge vachifa nenzara kuzvikoro, schools feeding program ichashaya mari inokwana. Chetatu, vanhu ngavatarisire kuti new curriculum inenge isina funding.
Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti bhajeti renyika rakaturwa negurukota rezvemari rinoratidza kuti hurumende haina hanya nezvedzidzo. Vechidiki mumusha weHopley muHarare vari kuita mabasa emaoko kuti vararamise mhuri dzavo. Tichakuunzirai zvabuda mumitambo yenhabvu yeFIFA World Cup kuQatar. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutulincube vakaparura bhajeti regore rinouya re4.2 trillion RTGS vachitarisira kuti upfumi hwenyika huchakura nezvikamu zvitatu nechidimbu kubva muzana kana kuti 3.5%. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinoshora zvikuru mari yakagoverwa bazi rezvedzidzo mubhajeti regore rinouya. Mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vanoti bhajeti rakaturwa navamuturi ncuve hariratidzi kuti pane zvinoda kuitwa nehurumende pamusoro pekugadzirisa zviri kunetsa munyaya yezvedzidzo, kusanganisa zvemihoro yevarayiridzi
yaiswa navamuturi ncuve kuti iende kunyaya yedzidzo yevana vedu. Inoratidza zvakanyanya kuti hurumende yatinayo haina hanya nedzidzo. Tikatarisa tiri kuverengedza asi patangotarisa tiri kuona kunge inongoita 12% chete yenational budget, zhinji yacho ichingogumira kumasalari anongoramba ari mashoma zvakare. Zvazvinoreva ndezvekuti varayiridzi vachange vasina mari inokwana gore rinouya, vachange vasiri kutambira 540 US yavanogara vachichemera, vachange vachingoramba vachinetsa vachiti hatisikwanisa kuenda kubasa. Vanhu ngavatarisire kuti masitraiki achatotanga muna January nenyaya yekuti vanhu vanenge vaine nzara. Chepiri chichaitika ndechekuti vana vedu vanenge vachifa nenzara kuzvikoro, schools feeding program ichashaya mari inokwana. Chetatu, vanhu ngavatarisire kuti new curriculum inenge isina funding, vana vacharamba vachiverenga bhuku rimwe chete vari 120. Vanhu ngavatarisire zvakare kuti zvikoro zvedu zvicharamba zviri zvishoma. Shortage ye3000 schools yatagara tinayo icharamba iriko because capital expenditure yataona inenge inongosvika ku15 billion RTGS haina kuachieve zvikoro zvakawanda zvaichavaka. Vana vacharamba vachidzidzira pasi pemiti nezvimwe zvakadaro.
Saka muri kuona chii apa vamasaraure?
Zvatiri kuona ndechekuti vamutulinguye vachiri vakazvipira kuti masocial services vamwe vanhu ngavasawanike muZimbabwe. Vachiri vakazvipira kuti austerity ive permanent muZimbabwe. Vachiri vakazvipira kuti varombo varambi vachishaya masocial services. Isu taichema tichiramba tichingochema kuti tisvikewo padhaka declaration yekuwana 20% yakawanikwa navamutuli iripo 2016. Takawana 20% ikaenda kueducation, tichichema asi taichema zviri nani. Kwatasvikawo kuzvinoreva kuti zvinhu zvicharamba zvichishata ende chiwedzera kushata, maticha achiwedzera kutsamwa, vana vachiwedzera kuwana dzidzo. Saka tinokurudzira macitizens ese kuti tibatane kutanga kwegore, titange kuita kuonera pamwe kuti tidimande education idzoke kwa. Zvino vamasaraure izvi zviri kuramba zvichiitika gore negore, bazi rezvedzidzo richipiwa mari yamunoti haikwani kuti ibatsire vana vechikoro nekubhadharawo varayiridzi. Zvaitika zvakare, moita sei rwendo runo?
Runo tinofara tanga taita basa rakawanda rekunyanyoratidza vanhu kuti mari yatinoda inofanira kunge iri marii uye kuti inobvepi. Hatina munhu achatiakuza kuti tinochemera mari isipo. Takaburitsa bhuku raitotsanangura kuti mari ingabve papi kuti dzidzo iwane mari, rinonzi Beyond the Geographies of Inequality, riripo rakatsanangura kunobva mari. Takatireka budget ra2022 tichiratidza maburi anoda kuwedzerwa mari. Zviripo, hapana angaite nharo, vamutoliwa nawo madocuments avo. Saka argument yaisishandiswa yekuti mari haina kwainobva falls away. Saka zvataakuita taakuchishandisa zivo yose yatakapa nyika tichivaudza kuti nezvatakakuudzai zviya, vamutuli varamba vari nharadada vachiramba kuita zvinofanirwa kuitwa kuti vana vawane dzidzo. Ngatichibatanei kuti kutanga kwegore chinge chiri chimurenga chekurwira kuti vana vedu vaende kuchikoro. Tichivaratidza vamutuli kuti musati nyebere mari munayo munoziva kwainowanikwa. Takavaratidza kunofanira kunge kuchibva mari kune kuri kukoretwa mari dzakawanda wanda dzinofanira kunge dzichiuya kueducation, zvavari kukundikana kuita ende zvavaramba vachikundikana kuita. Saka zvatishaita isusu tiri kufara kuti macitizens aakuziva kuti hurumende mari inayo asi haidi nayo. Saka tichabatana nemacitizens tichiratidza hurumende kuti kana musingadi kuti vana vedu vawane dzidzo, isu hatisi kuzozorora kukonetsai kusvika vana vawana dzidzo.
Avo vange vari mutungamiri werimwe sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vari parunhare kuHarare neStudio 7. Mushure mekuona kunetsa kuri kuita kuwana mabasa munyika, vamwe vechidiki mumusha weHopley muHarare vakaona zvakakosha kuti vaite mabasa emaoko akasiyana-siyana kuti vararamise mhuri dzavo. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Musha weHopley musha wakatanga kugarwa nevazhinji mushure meOperation Murambatsvina yakaitwa nehurumende muna 2005 iyo yakaputsa zvivakwa zvainzi zviri kunze kwomutemo. Mumusha uyu nzvimbo zhinji hadzina mvura nemagetsi uye munonzi mune urombo hwakanyanya. Asi dzimwe mhuri mumusha uyu dzava kuita mabhindauko akasiyana-siyana kuti dzikwanise kuwana cheuviri. Amai Priscilla Tava Penyama ndemumwewo vagari vekuHopley vari kushandisa maoko kuti vawane cheuviri. Amai Tava Penyama vanobika nekutengesa mushonga wokupukutisa pauriri kuti papenye, uyo vanoti bhizimisi iri iro ravakatanga nemurume wavo ndororaramisa mhuri yavo.
Toita business rekobra takatanga 2019 ndomararamiro yedu ingotengesawo zvidaidai but izvi hazvanyatsi kufamba hazvaimbofamba kudhanda kuti kukwira kwezvinhu ndokuita zvisafamba.
Mhuri yakatumidza bhizimusi rayo kuti Nyasha Good Cobra uye vanobikira mushonga uyu pamba pavo vachiti vanobika magaba euremu hwe250g mazana matatu pazuva rimwe chete. Murume wavo Vasifas Pasera vanoti kuburikidza nebhindauko iri vakakwanisawo kutora nekuchengeta vanin'ina vavo vaviri uyewo kuendesawo vamwe vemhuri yavo kuchikoro pamwe nekuriritira mhuri yavo.
Takatanga 2019 tiri inini navadzimai vangu tikatazotora vanin'ina vatatu kuita 4 vanoita 4 ndovatazoripa kazi take kuti Nyasha Good Cobra. Ndopatiri kungoendawo tichiona kuraramawo ipapapo tichiendesana vanin'ina vedu kuchikoro kuti zvinge zvichiitawo zviri nayo but ndo panongobva kurarama kwedu ipapapo.
Vabhazera vanotiwo vanobika mushonga uyu mangwanani vozoswera vachitengesa nezvingoro zvavakatotenga kuburikidza nebhizimusi iri.
Pazuva tinokwanisa kubika magaba 300 tengesa madhola nema50 cents nini nevanin'ina vangu tinofamba tese tikapedza kubika nese makusento mukira tichifamba todzoka toenda notaza zvekubikisa. ndinoramba tikudaro everyday.
Asi mhuri inochema chemawo nekukwira kwezvekushandisa zvakadai separafini iyo vanoshandisa mukubika mushonga uyu. Zvimwe zvavanoshandisa mukubika mushonga uyu zvinosanganisira wax uye zvakare vanodowo marasha ekubikisa cobra iyi. VaProsper Nyakura vane makore 23 ekuberekwa uye vaine mudzimai nemwana mumwe chete. VaNyakura vanoitawo zvemitambo yekufadza vanhu kana kuti drama vachifamba nzvimbo dzakasiyana-siyana mumusha weHopley. Vakaudza Studio 7 kuti zvemitambo izvi ndizvo zviri kuraramisa mhuri yavo.
Ya, kuno kuHopley mararamiro ndoedrama iwaya. Ndovanototipo kuti tirarame kudya zvese zvinobva ipapa. Mhuri ndiyo inei. Tichitodaro takadaro hatimire.
VaNyakura vanofamba nemudzimai wavo uye anenge akabata redhiyo ivo vachiita zvidavado zvavo. Vachibvunzwa kana vachiwana mari inovararamisa semhuri vakati,
ndingangoti like pazuva ndinobva hangu ndiri kuma25 pazuva.
VaMcDonald Munyoro vanoshanda neNational Association of Youth Organizations kana kuti nayo varumbidza zviri kuitwa nevamwe vechidiki ava kuHopley vachiti zvinovabatsira kuwana raramo.
Zviri kubatwa nevechidiki vari kuHopley zvinoita kuti vawane raramo, vachengete mhuri dzavo, vakudzurudze nharaunda yavo. Tinozviona zviri zvinhu zvakanaka nekuti munguva yatiri kurarama mabasa kusina, mikana kusina, vakawanda vechidiki vari kuwanikwa vachipinda mune zvinhu zvisina kunaka, zvisina kufanira maringe neutano hwavo.
Asi vaMunyoro vati vechidiki vanoda kusimudzirwa nekubatsirwa kuti mabhizimusi avo madiki aya akure.
Vanoda kuti vabatsirwe maringe nenyaya dzekuti mabhizimisi anombofambiswa sei. Tine Youth Empower Bank. Youth Empower Bank iyi inofanirwawo kuti ishanyire nharaunda dzakaita seHopley kuti vaone zviri kuitwa nevechidiki, vavape ruzivo rwekuti ndezvipi zvavangaite kuti vakwanise kuti vawanewo mari dzinobuda kuYouth Empower Bank.
Gwaro rakaburiswa neZimbabwe Statistical Agents kana kuti ZimStat kubva mukuverengwa kwakaitwa vanhu gore rino rinoti zvikamu zvinopfuura 23 kubva muzana 23.4% zvevechidiki hazvina mabasa munyika. Studio 7 yakundikana kunzwa kubva kubazi rinoona nezvevechidiki munyika sezvo tatadza kubata gurukota amaikesti Conventry pamwe nemutevedzeri wavo vatinoma chakaire. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanogara kukurudzira vechidiki kuti vasatarisire kuwaniswa mabasa asi kuti ivo vavake mabasa pamwe nekusiya zvinodhaka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Chizvarwa cheZimbabwe chinogara muSouth Africa, Muzare Bethany Chirambadare, votarisirwa kuparura bhuku ravo ravakanyora rinonzi Derailed Memoir of a Pastor's Daughter. Bhuku iri rinotaura pamusoro peupenyu hwevanhu vanosangana nematambudziko asi vachishaya kuti vakunda sei. Evans Zininga weStudio 7 aita hurukuro naMuzvare Bethany Chirambadare pamusoro pebhuku ravo.
Sekunyora mabhuku ndakazvitanga gore rino, gore ra2022. Ndakatanga gore richitanga ndofunga kunana February March ikoko ndopandakatanga. Zvakanditorera 6 months ipapo kuti ndigone kubatanidza zvese kusvika pakuzonzi bhuku rinzi rapera.
Pamaikura maimbofungawo kuti muchanyora here bhuku rimwe zuva?
Handinombotanga kare, ndakatanga izvizvi. Kunyange hazvo ndichikura ndiri munhu ainyora, ndainyorawo zvinofadza, ndainyora nyaya ndichingodaro, zvinhu zvandaingofarirawo kungoita ndisingatozivi kuti ndikunyange itori nzira yamwari yekundiendesa chaiko chaiko kwandinofanira kunge ndiri, nekuti ndega ndasinganyatsoone kuti ndichazoitii naro, zvichafamba sei, ndichazovei, upenyu hwangu huchadii.
Iro ratiri kutaura nezvaro nhasi iri rinombotaura nezvei? Mungatipere chidimbu kungoti gagaga nyaya iro mundeye kuti kudii?
Bhuku iri zita raro nderekuti Derailed memo of a pastor's daughter. Saka ingori nyaya inorondedzera nhorondo yangu yeupenyu wangu.
Dzikunzwa mataurire amuri kuita munenge murimo womunhawei. Muri kubudikira papi murungano rwamuri kunyora uru?
Zvandakasangana nazvo ndichikura semwana wemufundisi, zvandakasangana nazvo ndichikura semwana wemuparidzi, kana uri muKristu kana kuti uri mwana wemufundisi, zvinokutarisira kuti upenyu hunofanira kungoita kamwe kakureruka so kamwe kakupfava so. Asi ndakaona nezvandaisangana nazvo inini semunhu, ndakaona kuti handizvo, nguva zhinji handizvo. Kunyange ukave mwana wemufundisi, kunyange ukave mufundisi pachako, kunyange ukave muKristu zvichida, hazvirevi kuti upenyu hwako hwangomutserendende, hazvirevi kuti zvinhu zvese zvaakungoendeka sezvatinenge tichifungidzira.
Dzidziso yenyu yakanyanyonangana nevanhu vapi? Zvine zera here?
Kazhinji unoona munhu paya paya panenge pachiparidzwa ati maridzi yacho inosvika ichiita sekunge ukangogamuchira Jesu uyu, zvese zvatove raiti, upenyu hwako hwatove raiti. Saka ndakaona kuti hazvisiri izvo zvazvazviri muupenyu hwangu inini. Ndiri mwana wamufundisi kudaro, yanga ingori dambudziko. Matambudziko acho anga akangoita kutedzana, taitoshaya kana kuzurura zvichingotedzana zvinhu zvachona. Saka ibhuku rinotsanangura zvataisangana nazvo inini semunhu, semwana wamufundisi uye semhuri, kuti zvataisangana nazvo zvazvakamira sei, matambudziko ataisangana nawo anga akamira sei. Anga akatooma kusvika pekutoti kunyange nemumapepanhau zvaitobuditswa kuti mufundisi, pane mufundisi azoponda munhu, pane mufundisi azorepa munhu, nyaya idzodzo dzichibuda munewspaper nezvese zvaiitika zvizosvika pakundikanganisa inini semwana wamufundisi. Saka ndinenge ndichingorondedzera zvinhu zvandaisangana nazvo zvaiitika, uye kuti kwandiri nekune hanzvadzi yangu zvaitikanganisa sei, zvakativhiringidza sei wosevana. Ibhuku randinenge ndichingotsanangura kuti panobudika, hapana matambudziko anogara nokusingaperi, hapana matambudziko anonzi haaperi.
Veruzhinji vari kutambiranawo sei nebhuku renyu iri?
Ndinonzwa kufara zvikuru nematambiriro ari kuitwa bhuku neveruzhinji.
Tanzwa muchimbotaura paya kuti muri kugadzirira kuita official launch, kuchange kwakaungana vanhu muchitaura nezvebhuku renyu. Vanoda kutenga, vanoda kutaura nemi kana kunzwawo zvizhinji pamusoro pekunyora kwenyu mabhuku, vanokuwana ikupi?
Ndine vanhu vazhinji vatofana kuisa maorders ebhuku irori. Saka ndinonzwa kufara zvikuru, zvinhu zvandandisingambofungidziri kuti ndo matambirirwo achaitwa, asi ndinofara kuti ndo zvazviri. Saka kune vanoda kundibata, vanoda kutenga bhuku iri, vanokwanisa kundibata kuburikidza neemail yangu inoti chirandadarebethel@gmail.com, uyezve vanokwanisa kundibata nenhamba dzangu dzefoni dzinotidzo +27 7111 26921. Vanhu vanokwanisa kundibata ipapo zvakare.
Avo vange vari munyori wemabhuku Muzvare Bethany Chirambadare, vakanyora bhuku Derailed, Memoir of a Pastor's Daughter, vari parunhare kuJohannesburg muSouth Africa naEvans Zininga weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuNewsday, mumiriri weCitizens Coalition for Change weHarare North muparamende vaAlan Markham vaenda kumatare vachikumbira kuti dare rimanikidze Zimbabwe Electoral Commission kuti iise gwaro revavhoti padandemutande. ZEC iri kuramba kuita izvi ichiti zvinogona kuisa ruzivo rwakawanda mumavoko evanhu vasina kunaka. MuChronicle, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanonzi vari Muniami muNiger kumusangano weAfrican Union Industrialization and Economic Diversification. Munyu Zimbabwe umwe wavatevedzeri vevano vakafanobata chigaro chemutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vatendai biti vanoti bhajeti renyika rakaparurwa negurukota rezvemari vamuturi Ncube nderemanyepo rakanangana nekubatsira ZANUPF musarudzo dzegore rinouya. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mukoma hwande navamwe vamunobata navo basa makadini, ndinokwanisazve nezimbabwe yose kwamuri matimana chengetwai naShe tipinde muzoro ratatsana naro zvakanaka. Ini hangu mashoko angu haana kunyanya kuwanda, asi kuti ndinokumbiravo tiwane mhinduro kuna president vavedu vaDouglas Monzora kuMDCT kana kuti Alliance. Baba vaMonzora, ini ndakakudai muchine zvigaro zvamakabata zvese zvemaspokesman generari nebasa ramakaita kukopaki ndo rakaita kuti tifambe nemi tichitarisire kuti tichava neramangwana rakanaka. Asi pari zvino ini zvangu ndatarisa ndarasika. Ndinokumbirawo mundibatsire nekuti handichanzwisisi. Pandangova napo ndepekuti zvenyu president zvabhadhara. Mubayirenyu takainzwa purazi, motokari, kuda nedzimba muri kubhadharirwa, kuda nemagrosa muri kupiwa, hatichazivi. Plus as long zani ichi kutunga vana munawagwa muchangohora zuva nezuva. Ndokuona kwangu zvino kuti zvenyu zvabhadhara. Saka ndinokuchibvunza kuti bato redu richazovei mangwana. Ndinokumbirawo mutipindure kubudidza nemutauro wenyu vavedu vaWitness Bureau kuti bato redu richazovei mangwana, sezvo maakurambidza kuti rive nemakanzera vakondeste maMP panova ndobva richazova nemaseneta.
Ndoda kutaurawo pamusoro pemunhu anonzi Mugwadi uyo. Zvese zvamunobvunza ndozvavanoita. Vanotaura pamhepo nepapuresi vachiti mune maequal rights uyezve kodzero dzevanhu dziri kupiwa nepo hapana. 2008 ndozvavaiita, vanhu vachipondwa mumaruwa mumaopozishoni achiurawa vachiti zvinhu zvese zviri raiti. Nanhasi ndozvamunoramba vachipindura, asi nyika yese inozviziva, pasi yese inozviziva kuti ZANUPF ndo inoponda vanhu, ndo inouraya vanhu, inomanikidzira vanhu kuita zvavanoda kuti vavavhotere. Ndatenda zvavo.
Makadiko kustudio uko, handiri kukosora. Ndokumbirawo kuti mudze vana vangu kuti ndakosora. Yo, handiri kukosora. Yowe, vafarisa nevamwe vose. Ndichipedzesera ndichiti vanhu veCitizen ngatishinge, ngatishinge tibise mhandu iyi munyika tione kugara. Mhandu yatichaisa kugaro kwatigere tinorohwa kumba torohwa hatichazivi kwatinoinda wee.
Monzora, Monzora ngaasiye basa, hapachisina zvaari kuita uyu. Opposition party inoreva kununura vanhu veZANU PF, vanhu veCCC, vanhu veZAP, tingati vanhu vese munyika. Nyika inotongwa muchichinjanwa. Uyo ngaamire, ngaamire, hapana zvaanoziva uyo. Akafanana nevanhu vaya vaiti chamuka inyama kuhurumende yaSmith munhu iyeyeyi. Haasi kuziva zvaari kuita. Ngaasiye nezvaari kuita, ngaasiyane nazvo, arege vanogona vaiti Monzora, Monzora. Kana mwana mucheche chaye ari kuona zvaari kuita Monzora ngaabuda apo. Ngaasiyana nezvozvo zvaari kuita zvokudya mari agere achitengesa vamwe vanhu. Ngaasiye izvi Monzora zvaari kuita izvi. Tatenda.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Semazuva ose tinomukomana unoda mutambo wenhabvu zvikuru Brian Musekiwa
Musekiwa, mamechi zakatambuwa nezuru wakama wana sei. Takawona Switzerland ichurua Cameroon 1-0. Uruguay akaita draw ne South Korea. Portugal ikarua wo Ghana 3-2. And Brazil ikakunda Serbia ne 2-0. Pa mitambo ichicha honga titaurira.
Ya, pa mitambo ndakaiona kwanza kuiona yese. Cameroon yakadigo 1-0 ne Switzerland. Akakaona mitambo ndakaona Cameroon kunge yakawesta so many chances. Ingade yakawina game it. But for some reason bora mitambo ukataza kutora advantage of my chances anaita fall your way unopanishwa. Saka Switzerland yakapanisha Cameroon. But ndinotarisira kuti Cameroon ichakwanisa kugadzirisa ma mistakes ayo pa next game yavo kuti kwase kwato the round of 16. Then Ghana ndakaona game ravo yakatamba zvakanaka. It was a very exciting match ne Portugal. Ndinotarisira kuti vachakwanisa kukwanisa kukuhwinawo. Vakakwanisa kumatch Portugal matambira aita in terms of skill ne level. And I was impressed ne Ghana.
Ipapo Musekiwa, chii chakatadza kuitwa ne Ghana kuti iite mangange kana kuti ikunde Portugal? Chamakaona chakataira apa ndechipi?
Right, mukada kuona magoals akagweswa ne Portugal. Anga ari magoals akanga akonzerwa nemaplayer Ghana. Atinot maschoolboy mistakes. Ma mistakes ekuti ana avoidable. For example, mukatasa penalty yaiya, Ronaldo anga kato, his back, he was charging towards a corner flag, not towards the goal. Different akada asina kutombomupusha akada akangomusiya akadaro. Pakadaro vana Ronaldo vanotaimira kungogumwa chete vanhu vapozikira pasi ya penalty. Then poita imwe replay yakandinakidza ye yakatadzwa neGhana. Kipa akaisa bhora pasi achifunga kuti kumashure kwake hakuna mumwe munhu. But paive neGhana player. Saka Ghana player pakakwanisa kutora bhora akada akabva kukwikira mumambure nekuchipidza pati haana kudaro. But zvinhu mamistakes ekuti anofundika kumaplayers. So next time I think they will be able to correct their mistakes and do better.
Manje Musekiwa, nhasi mugroup B Wales iri kutamba neIran, Qatar iri kutamba neSenegal, Netherlands mugroup A iri kutamba neUcadar, and mugroup B England iri kutamba neAmerica. Chii chauri kuona pa lineup yemitambo iyi?
The big one ichange iri England neAmerica.
Sei uchiti mutambo weEngland neAmerica ibig one?
Anongori macontinents, macountries, anongori marivalries. Vanongori nehistory yavo. Apa England inenge ichiti iri better than America, and America inenge ichitiwo takurawo takwanisa kudi kumecha your level of play. Saka tichange tichiona, but ndotarisira kuti England ichakwanisa kuwina against America because America ina experience. Then England ine maine nyanzvi, makatasa maplayers England. Antambira ma big clubs, Liverpool, Chelsea, Man City. Saka vane zarura order ma players and they are disposable. Then poita Senegal ikutamba neQatar. Qatar semaona yatakaita payakatamba paya kuti Qatar vanongori vaperekets mutournament. Ndikuona Senegal ichikwanisa kuhwinawo easy. Zvinova zvatinodawo isusu vagari vekuAfrica kuti Senegal ikwanise kudi kurova mateams aya. Timo ni matimu zede kwa Afrika nukwasa kutu zipresenda pa next stage. Like mkawona so far za itika, hapana kana nikai kwa Afrika ya tia wina. Yes, it's 3-5, at least pa my next games that now kutu ono nikaze kwa Afrika zichi wina o, ndo za chukuda uchi jidaro. Then game ureye Wales ne Iran, ire rungu na nishungori ma countries wa nungori ma average countries, nukwona wa chukasa mungu tambo for a draw. Then in Netherlands, ne Ekeda, abapaka oma, because Ekeda, sema uzira baka ita baya 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 kata mane, ne kata. It's a very good team. Netherlands is also a very good team. Saka, ma games andu kuti, waoni wa kwase kuita focus on nasi, Netherlands, ne Ekeda, England, ne States.
Okay, Brian. Tineke tese shakari nasi, mshure moku tambu wako, he mi tambu ihi, huko titawri rafa wawona, nyesha, unofunga tesucha itika, pamtombo, ye, nabu uyu. Tino tenda chaezo, Musekiwa, tino tenda chaezo.
No, tomu tenda, mule nesu baraganaki.
Tashika kumagumwe, churungwa chedicha nasi, ndiri mu Washington DC, njini Tanono Kawande, ndichukusiai, muri mumaoko, Makris Gande, nenaudze, isinde pele.